hongu tine maobservers atichaendesa kumbire kumarondera central onoku airport tiri kutogadzira izvozvo kutrena tachitobatsirawo kuongorora voter registration anga ichiitwa kumarondera izvi ndo kwakaita pilot yepolling station based voters roll taichitarisa kuti zviri kufamba sei apo patakaona kuti panenge pane marolls maviri eranga riripo vakarejestwa 2013 nevakarejestwa iko zvino asi tiri kutarisira nokufamba kwenguva da kwangoita voters roll 1 saka tichiramba tichingotarisawo kuti sarudzo dzofamba sei asi tokurudzira da vanhu vavhota murunyararo
ko nyaya yekudzidziswa kwevanhu iri kuitwa here
tiri kungoona ichingoitwa kana pane by-election by-election yapera hapana zviri kuitwa saka ndanichiti zvaa zvakanaka kuti dai yaitwa on a continuous basis uyezve comprehensively